trendybeats.com. Military Touch.
Ndakuva kamsha asihana inorova mam hatichada kusasana ingangova yatofamba mam ndanyoranzi yo nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo isere mifuzo Gonna go to the Savanavango, Nimiwa, my house, Mo, Venga, my Vangu, Gana Hamazangu. Una gonna go to the Savanavango, Nimiwa, my house, Mo, Venga, my Vangu, Gana Hamazangu. And don't see me, I like you.
More music on trendybeats.com.